Panyaya makombore ari zveshe ndakaapproachwa nehama dzake naiye vanga vati hataikumbira kuti mubatsire anga ane nguva mwedzi mupfumbamwe 9 months ari mujere saka vaida kuti ndingotanga kutorawo nyaya kubva payanga yakasirwa nemalawyers ake ana obesha saka ndini ndakazochitora mapepa ekuti anga ndakatora last week ekuti tiapply bail ndandakangopuwa mapepa ekuti pane yaanga akatorerwa bail akabvisirwa bail saka ndo yaitaifunga taimu iyo yekuti ndo chete nyaya yanga iripo kuti haachibuda saka zvakaitwa izvozvo tikaenda kuhigh court tikakwanisa kuti zvifambe zvakanaka akapiwa bail iroro
kose asina kubuda sezvanga zvakatarisirwa neveruzhinji
tazobva kuhaikoti abuda ipapapa ndazobva kwakunzi aiwa une imwe nyaya yebhadha harisina kuitaurirwa iyoyo yaanga akanzwi futi haapiwi bail nenyaya yayo saka ndo nyaya yataakuchitarisa tichapiwa mapepa zacho ndichaibata futi iyoyo kuenda kuti anopiwa bail.